ZET iyo iri pakati pekushambadzira nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota huri kupinda muchikamu chechipiri nesvondo iri kupomerwa mhosva yekupinza vechidiki vezanupf basa rekushambadzira chirongwa ichi veruzhinji vachiti havaite basa nemazvo sezvo vaine kwavakarerekera vazhinji vataura nestudio 7 vanoti havasi kufara nekuona nhengo dzebato rezanupf dzakapfeka nhumbi dzebasa dzezek vachifamba mudzimba vachidzidzisa vagari nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota vadanson mapfumo vanoti vari kushushikana zvikuru nekuona vechidiki vezanupf vachidzidzisa vagari nezvenyaya yekunyoresa kuvhota vari pasi pebazi rezek vamapfumo vanoti izvi zvinokonzera kuti vasagamuchire dzidziso yavanenge vachipa
ndiri kuti zviri kuitwa nevanhu vezeki kuti vatore mayouth ezanupf vachiva pabasa rekuti vaite voter education mawards zvinhu zvisina kunaka tinozviziva kuti igaro ziva kuti pese panoitwa maelection vanenge vachida kuti mayouth avo ange achiwana cheuviri asi tiri kuti isusu zvinozosafamba zvakanaka kune vamwe mapolitical parties kana vakaona vanhu varudzi wavo vachifamba mumawadzi vachidzidzisa vanhu kuti no itai zvakati plus education yacho hatizoioni ichinyatsa kufamba mune zvakanaka nakamushemushe nekuti vanhu vanenge vava kupinda fiye
mumwe mugari wemuchinhoi aramba kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti zeki yakakanganisa kutora nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika mugari uyu anoti zeki ingadai yakapinza vanhu mabasa nekuda kwemapepa efundo kwete kuti anotsigira bato ripi
zakaitwa kuti vakapinda basa choku vakatutwa nezeki zanupf uchioga masiaeriudai
munyori mukuru webato remdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai mudunhu rematonaland west vaedward kadewere vanoti zviri kuitwa nezeki mucherechedzo wekuti zeki iri kuramba kurumurwa kubva kuzanupf
nyaya iripo tanga tisati tambotarisa nhamo dzatinadzo nezeki inyaya yekuti its unfortunate yaine unfortunate situation yekuti zeki pachayo iri kuramba kubva kunyaya yekuti isabatane nezanupf isave inoshandiswa nezanupf instead yaifanira kuve an independent board
vakadewere vanoti zviri kuita zeki kukanganisira vanhu vanenge vachida dzidziso yakakwana yavanopiwa nevanhu vakadzidzira basa ravo
nyaya iri kutoitika iyi zvino pagiraundi yekuti zeki inotora mayouth ari mastructures ezanu vonzi ndivo vari kufamba vachidzidzisa vanhu voter education voter registration kutamba nenguva havasi vanhu vanotoziva kuti zvinodzidziswei kukanganisira vanhu vanenge vachida kuwana dzidziso vanoda kuwana voter registration haizi nyaya yemunofanira kupoliticisa
asi nhengo yezanupf yechidiki vabrian nokwara vanoti havashamisike nemashoko ekuda kusvibisa zita rezek nemapato anogara achikundwa musarudzo wakafanana nemdct
kuda kusvibisa purosesi iri kuitwa nezeki zvinhu zvagara zvichingozikanwa kuti mdc inotya maelection uyezve mdc inogara ichiluza maelection so in every election vanongotsvaga nzira dzokuda kusvibisa nokuti vanoziva kuti vanhu vasina vanhu pagiraundi
vanhukwara vanoti munhu wese ane kodzero yekutsigira bato raanoda nokudaro hazvishamise kuti pangaite vanhu vanoshanda kuzek vanotsigira mapato ose kusanganisira bato rezanupf
tinoti muconstitution yemuzimbabwe munhu wese ane right yekuita associate nepati yaanova nayo izvozvo hazvinganzi vanhu vese vezeki vave pati yakati nokuti paita mumwe womushandi wehurumende anosapota rimwe pati saka izvozvo ilevel yepasi pasi yekufunga kana vanhu vachitaura zvakadaro
mukuru wezeki mudunhu rematonaland west vaaustin lovu vanoti vakapinza basa vanhu vakabva mumapazi ehurumende kusanganisira bazi revechidiki sevashandi vehurumende kwete senhengo dzemapato vanhovhu vanoti zeki haipinze basa nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika dzine zvinzvimbo mumapato avo Vashandi vezeki vari kufamba mudzimba mumatunhu madiki emakonde nezvimba vachiudza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchikamu chechipiri chekunyoresa icho chiri kutanga nesvondo kusvikira musi wa18 mbudzi. Mune imwewo nyaya, zeki yambomisa kuita musangano wayanga yakaronga nemapato emudunhu rematonaland west wekuzeya matambudziko avakasangana nawo muchikamu chekutanga vachiti wave kuitwa nemuvhuro. Asi vakadewere vanoti musangano uyu wanga wakanaka zvikuru kuti vagadzirise zvakakanganisika muchikamu chekutanga. Vakadewere vanoti imwe nyaya yavanga vachida kuturira Zek ndeyekuti Zek ikwanise kudzokorora kunyoresa munzvimbo dzakarasikirwa nenguva nekuda kwekuti Zek yakambononoka kutanga chikamu chekutanga mune dzimwe nzvimbo uye dzimwe nzvimbo dzakambogara mazuva dzisinganyorese kuvhota nekuda kwezvekushandisa zvakanga zvisipo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.